Bumbura redro mtemo rezantu evraga jega skuru. Rinota urairo kuti pamakore 5 ega ega. Panfana kitu wa Congress. Pa Congress iyo yo. Dho panosarudzwa mukuru wepati, president wepati. Iye president wepati uzosarudza mavaisa ake. Saka asikana pakaitika evacance. 5 years zvisati zvasvika. Panoitwa inonzi special congress. Inoita kuti vanhu vasarudze munhu anenge achizotsiwa president anenge varegedza basa. Pa special congress ipapo, anoda upresident anosimuka ega iye kuti ndinoda kuita president. Osarudzwa navanhu pa special congress. Owana majority ya maprovinces anomuti uitoda kuti aite candidate. Kana abvumidzwa kuita candidate oya pa special congress ozovoterwa.
Vagutu zvakajeka here sezviri kutaurwa navamangwana nekuti vamwanenge vanoti vamugabe ndo vane masimba anotogona kutodarika bumbiriro remutemo webato racho.
Unoziva zvezvanu PF blessing ka. Kungotaura, pabepa ndo zvakanyorwa zvataurwa na comrade mangwana. Asi mukuita handizvoba. Tose tinoziva kuti zvanu PF ni vamugabe. Vamugabe ndo zvanu. Yavanoti one cent of power yaya vanenge vachitoreva kuti simba rose kuna vamugabe. Ndo vanosarudza. Ndo vanoita zvose saka apa ukaona zvinoitika ndezvekuti ukaverenga constitution yavo nezvavanenge vachizoita ivo mukuita chaimo handizvoba. Tose tinoziva kuti hapana kana munhu mumwe zvake vamugabe varipo vari vapenyu angada kuva challenger muzano. Kwete kuti vanenge vasingadi kuva challenger pachena asi kurya nekuti vanoziva kuti mukuru uya ukataridza iwe kuti waudawo kutora chinzvimbo chake. Muchirungu anoti hanzi consider yourself a dead man walking. Woziva kuti pako pakuperera.
Tisera kadhi mangwana. Havanga komenda zvanu PF vasina mbopinda mubato medu. Isusu from 1963.
Aiwa blessing ndopanga ndini ndine flow
blessing vanga vakavharira.
Blessing ndiwe moderator blessing asanda pedza kubwereketa kaini.
All right tichingoti gaga tidzwe vaguti.
Zvanu handisanda mboipinda. Kushika ndipinde mguwa mangu, ndipinde kapinda mzano. Kupinde mzano, kana chitina changu jaisu achisi kupinda mzano. Ndolo ati vatereri wa nzisise ipapo. Saka ndo, ndazana nangu sanangu rane kuti zanu PF, it's a one man band. It's a fully fledged dictatorship.
Alright, va mangu anata alrightings.
Nasi newspaper rikuta alrighto kuti vachangirai vati kana takusarudza maseneta. Jove gavane right yokusarudza munhu kuinda kuseneta. The father of democracy called Tsvangirai anoda kusarudza iye ma senator on his own. So vagutu ngavagadzirise lack of democracy yamupati mavo
vagutu
zvanyorwa mupepa ndinoda kutaura kudoma bepa racho nezita renews the handi zvoba
ndodzoka kwamuri vamangwana tirikunzwawo kuti vamwe mubato renyu zvikuru kumadzimai vari kukurudzira kuti vamugabe vadome munhu anozovatsiva. Ndo zvinenge zviri mubumbiriro remutemeri zvinofamba sei vamugabe chete ndo anosarudza here kana kuti vanhu
vapresident vedu vakagara vachitaura over and over again kuti iva havasarudzi munhu anovatsiva. Munhu anovatsiva achabva kuvanhu, ivo vakabvawo kuvanhu. Every 5 years vanodomwa navanhu vachidzokera pachigaro nokuti vanhu vachiri kuvada. Kana vaakuzobvawo pachiuya umwe anofanira kubva kuvanhu. Pfungwa dzavanhu hatingadzistopi asi ndozva kuti president vanotevedzera constitution yedu yepati inotaura iyo kuti achatungamirira zvanu PF anofanira kubva kuvanhu. Achavatsiva kana nguva yakwana achabva kuvanhu.
Vagutu.
Kana vaakuti vamugabe ngavachidoma successor zvakutoreva kuti vakutoti pati iyi yava yokumba kwavo inototi munhu anoti ini ndichada kusucceedwa naningi.